Mukomana Bazera vachatenda mutemeri vanogara kuGlen Nora muguta reHarare ndemumwe weavo vanoti kizimusi yegore rino haisi kuvafadza sezvavanga vachitarisira sezvo vasina mari yekushandisa nhasi.
Christmas yakadhawa kwamuhongwe. Wazi haatorirana nasendi, wazi ndozvakatodhakisa Christmas. Mari ndo inotoita, inotolida pazvinhu zvese. Chicha ungaita usina mari, hakuna zvimwe zvinhu zvangaita. Ndingatambe kana wish here kana kutamba maflau. Kana ndina mari hapana zvandingamboite, ndotoida mari kuti zvinzire sei. Isusu totofara nekurova mabhiazi nekuita seizvo, saka hapana.
Havasi mukoma tatenda vega vanoti zvinhu zvakaminama sezvo amai Gracious Mugadza vemuHarare zvekare vachitiwo ivo vazongorwisa kuti vaone kuti vana vafare pazuva iri sezvo mari yekufadza mhuri yese panga pasina.
Ndobva tikutoti pakatoi paba munini because maChristmas adarika yakaya angatori nani, kana kuti zvinhu kuoma kana kuti zvinhu kudii, asiro maChristmas edu atinoziva. But echingoitirawo vana vedu vangoinjoyawo Christmas because vanonga vachitoziva kuti izuva rinoita sei, rinotongofarwa.
Asi vatapiwa nhengu wechidiki anoenda kubasa vanoti kisimusi iri kuvafambira zvakanaka sezvo vari kukwanisa kutenga zvekudya nezvekunwa zvavanoda.
Ndikati yakanyanyodhakwa, kudhakwa yakadhakwa but handingazoti yakanyanyisa stereki. Considering fact yekuti ndinomboti wanei waneiwo. Ndikanzwa munhu aita kuti yakadhakwa ndomunzwisisa. Kozini kwandiri yakadhakwa but ndenichienda kubasa. Side kwangu ndichitaura zvekwangu, iri nani.
Kunyange hazvo kuine vamwe vari kuti zvinhu zvakavaomera muguta reHarare vanhu vanga vari munzvimbo dzekufarira vachipemberera zuva rekisimusi iri, kunyange hazvo vazombokanganiswa nemvura iyo yanga ichitika naya yombomira, kunyange hazvo izvi zvisina kudzivisa mafaro avo. Kuzviteshi zvemabhazi zvakafanana nekuRoadport nepambare musika, vanhu vanga vachida kukwira mabhazi anoenda kwakasiyana-siyana vanga vachiri vakawandawo chose vachiedza kubata zvekufambisa kuti vanopedzera zuva iri vari kune hama nevadiwa vavo. Ongororo yaitwa neStudio 7 yaratidzawo kuti varidzi vemabhazi nevemakombi vaita mari zvikuru panguva yekisimusi ino sezvo vanga vachinzi vari kubhadharisa vanhu mari dzinogona kunge dzakapetwa kazana kubva muzana pane dzavanosimbobhadharisa. Havasi vemabhazi chete vaita mari nhasi sezvo mumwe murume anogera misoro asina kuda kudomwa nezita anga atori pabasa nhasi achiti achazotamba hake kisimusi kana amboisa mari muhomwe. Vamwe vamai vechikuru vemuHighfield muHarare vanoziika mwasamai Nene vaudzawo Studio 7 kuti nekuda kwekushomeka kwemari gore rino vaona zvakanaka kuti vachengete mari shoma yavanayo kuti vazobhadharira vana mari dzezvikoro gore rinouya pane kuiisa pamupinyi nhasi.
Vanhu hatina mari, takatotadzawo kuenda kumamisha nenyaya yekushaya mari. Ndizvo zvatatosungira dzimari idzodzo nokuti hapana zvingazvinakidzaka kuti mwana achidzingwa kuchikoro isusu takafara paChristmas, saka tinotochengetedza mari kuti vana vagozoenda kuchikoro.
Kune dzimwe nzvimbo dzavhakachirwa neStudio 7 vanhu vanga vachigocha mhando dzakasiyana-siyana dzenyama ukuwo vanomwa zvinodhaka vachidzvuta mikombe mimhanzi saruraude vanhu vachiita sevachatyoka zviuno nemakumbo nekutamba. Havasi vagari vemuHarare chete vari kuti zvinhu zvakavaomera. Vamwe muGwanda kumateveleland South vataura neStudio 7 vati vaswera vachiita zvavo mabasa avo emazuva ose sezvo zvinhu zvakavaomera. Asi mukufara imomu mapurisa eZimbabwe Republic Police ayambira veruzhinji kuti vachengetedze upenyu nemidziyo yavo uyezve kuti vasafarise kudarikidza mwero. Mapurisa ari kuyambirawo vatyairi vemabhazi nedzimotokari kuti vachengetedze mitemo yemumigwagwa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.